simbe vanhu kuburikidza ne central committee yezanu
Yeah! We bring the iron trees, yeah!